wachiambuka, wachiambuka kungwa pondo ndokusimuka vakanomumutsa vakati ishe kona ishe mune hanya nesu here tarira toparara imi muripo vanga vachiambuka vachiambuka kungwa nepondo ndokusimuka mhepo dzinombosimuka kanaika vakati ishe mune hanya nesu here ko zvino toparara imi muripo jesu ndokumuka ipapo akati dzikama terera iwe mhepo ndokurayira mhepoda natiterera unzwe kana ishe jesu vakatsiura mhepo iyi inoterera manheru ano jesu anotsiura mhepo dziri pano anoti dzikama terera iwe mhepo iwe mhepota ndatiterere kono ishe jesu vakatsiura kunyange kensa inoterera vachiambuka kungwa. Come on, lift up your voice to God and believe God that tonight will set you free. Anara la babusha mereka mune hanya here mune hanya here ishe imi muripo tingaparara here imi muripo ishe vachiambuka kungwa mhepoto ndokusimuka zvikanzi ishe mune hanya nyaneso soparara ndinorayira zvirwere zvese zviri munzvimbo ino muzita rajesu ndinoti dzikama iwe come on. Herera iwe chirwere chirwere da natitere raunze kana isa Jesu waka tsura ropa rinoterera maponzo anoterera dati ropa rinoterera kensa inozvinzwa dati tsika maiwe terera tira chirwere iwe chirwere dati terera manemba yase terera matrimoni yase terera kana isi Vakatsura Shirwere chi Chinotera Shirwere chinotera Nyangwe kensa yi Inotera Nyangwe AIDS inozvinzwa Shirwere chi Chinotera Mepo anoterera mweya yedzinza inoterera inoterera mweya yenamo inoterera chirwere ngatitirira terera ndinorayira manderuano ngatiterera ipfa ipfa chirwere ipfa enda muzita ra Jesu terera terera Doesn't matter the disease. By the stripes of Jesus, we were healed. Come on, lift up your voice and open up your mouth. Open up your mouth, open up your mouth, open up your mouth, child of God. Kanderele poshaya. It's a Jesu vaka, vaka tura. Yes, we are healed. Chirwere chi, chinotere. Amanderele boshaya Sika maywe Terera Shirwerega Shirwerega Nati terera utze Aywa isha chwesu Haka You are healed in the name of Jesus. Yes, you are.